mashoko emwana akasina zano mwana akangokurira mupolitics dzekufunga kuti matongerwo enyika imombe yemadhaka inokumirwa ndokubva azvicherera gomba rake ega nekukanganisirana nevanhu vemupato make kuburikidza nekubvuta chigaro zviri kunze kwemutemo ndokubva aendeswa kumatare edzimhosva akabvuma kuendawo ndokubva anokundwa matare edzimhosva vanhu vaakumutiza nekuti havanhu havachade mutungamirira neunhu unenge wamugabe mugabe ari iye mendo wachamisa ndozviri kungotiza vanhu kuya kuya vanhu vemuzimbabwe vachadzidziswa dhemokirasi kana kuti kuzvitonga kuzere kwakauya kurikidza nezanu pf pachayo saka havagone kuti vatungamirwe nemwana mwana mudiki zanu pf ine rimwe basa riri nani rairi kuronga kuitira mhuri yezimbabwe rakatosiyana nekukutsa bato remdc alliance mdc alliance yakuswa nekuda kwehumhuku kana hunyanya nehumbimbidoga hunoitwana neuzoni chamisa
vatsvachiwayo munoti ine mashoko avachamisa pamwe nezvataurwa navagakanji
zvinoshamisa kuti mukore uno watiri tichiri kutaura nyaya yemazera pakutungamirira nyika tichiri kutaura nyaya yemazera pakuita zvinhu zvinosimudzira vanhu ndo zvinoshamisa kuti anoshanda ndiani anotarisirwa kushanda mudhara here kana kuti zvinotarisira kuti vechidiki vachiri nesimba ndo vanofanira kushandira vanhu ndo vanofanira kushandira nyika saka mashoko avagakanje epazera pa aiva asiyana navo zvavo nekuti chembere dzakati wandei dzinofanira dzizorore dziitambe nevazukuru kumusha regai ndidzoke pamashoko akakosha akatarwa nemukuru wenyika akasarudzwa nevanhu akasarudzwa nemhomo wezimbabwe kuti ivatungamirire maelections acho akazobirwa nevanoshandisa futi nevanozviti vakabata matomo enyika nyaya iripo ndeyekuti vezanu pf vari kutya apresident chamisa havadi munhu anonzi president nelson chamisa pabalot vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vaparadze musangano wemdc alliance navachamisa pachavo vaedza zvose zvaramba mukatarisa zvaitika kubva vakabira maelections zvese zviri kuratidza kuti vari kuda kuti vanelson chamisa vasanga vari kandidate panexi zvizvi zvinotiratidza kuti maroverwo avakaita navachamisa paelection maroverwo emhando yepamusoro
vagakanje munotii nezvataurwa navasvachiwani
dambudziko randiri kutoona apa nderekuti mudiscussion ino tiri imimi neni topic yatiri kudiscasa ndeyemashoko akataurwa nanezvakutamisa ekuti zanupf iri kuda kuusa mdc alliance ati ndizvo ndafunga kuti mukomana chaachaita ndichikuti pahumbowo hwepakuda kupfuswa mdc acho achipa mafei nekuti akahwinha kukoti haisi zanupf nonzoro akahwinha mdc chindo yakahwinha kumakoti anovimbwa nawo nemdc hakuna bato munyika munomu rinotrasta justice system yemuzimbabwe kupfuura mdc ndosaka mutoma ndevemaloya ndosaka mutoma kuti upenyu hwavo hwese hunobva pakudya nehugweta kumakoti mamwe chete iwayo sechipiri political party fund inopihwa kubato rinenge riri pamutemo haipihwe nekuvhirwa sisi haipihwe nekuti tiri kuvhunduka chechitatu anotaura zvokurigwa kumaelections ndokuona kuti tichitaura neusiku nyaya yedu ipa mashoko achatiisa kuzanotivika kuita mdc zvokurigwa kumaelections apa kupitori dibeto totally different risinei nezvatitaura based on lies as well saka ndatisa kukomana anzwisisi nyaya yatiritaura tiiifesi
vasachiwai hanzi jekesai pacho pamuri kuti zanupf iri kupindira pakuda kuparadza bato renyu
nyaya yekurwisa bato revanhu kana kurwisa president wevanhu vanelson chamisa kuri kuitwa nezanu pf kwakakura vari kushandisa iro bato ravo vari kushandisa hurumende kunyanya mapazi ehurumende anosanganisira makots anosanganisira parliament anosanganisira maministry akaita selocal government kudzinga macancellors kukanganisa basa rekumacouncils vanoshandisa makots kuti vasunge vanhu vobva vanyimwa mabhel kufrustrata vanhu zvakawanda ndo saka makaona vakaenda pabasa guru pacovid paya rekuvhura makots akavharwa kuisa ruling yesupreme court iya inova revakomiti yavakaverenga vari pa